urongwa wafamba zvekuti kutaura kwatukita paUniversity of Manchester tine hall kana kuti auditorium yatozara mabookings evanhu vari kuuya kuzoona mutambo uri kuitwa naSilvano Sijova wekurangarira itaidzamara.
Sei mafunga kuita kuManchester?
Taona kuti sevana veZimbabwe takaungana pasi rose. KuManchester kune maZimbabwenzi akawanda, uye zvisuvano akapiwa bezari rekuti anga achiita zvemutambo paManchester University.
Tinoona kuti dingindira renyu riri kunangana nekurangarira vaitaidzamara. Asi tinozonzwawo mukati imomo muri kutaura nhoroondo yekuti munobva mangobata nzirawo kurangarira vamwe vakakanganisirwa kana kushungurudzwa mukurwira kodzero muZimbabwe. Titsanangurire kuti zvakamira sei.
Hatisungotarisa itaidzamara chete, asi tinotarisa vanhu vose vakambunyikidzwa nehurumende yekuZimbabwe. Tichange tichirangarirawo zvekare nyangwe vanhu vakatsakatiswa panguva yegukura hundi, nekuti panotori nedhokumentari rakatoitwa ratakagadzira rekurangarira zvakaitika panguva yegukura hundi.
Manga muchitarisira vamwe kuti vachange vachibva kuZimbabwe, ndivanani vari kubva kuZimbabwe?
Tanga tiri kutarisa kuti vaPatson Dzamara munin'ina waita achakwanisa kufamba achiuya, asi pari zvinezvi haana kunge akwanisa kufamba nekuti pasipoti yake yakabatwa.
Kunze kwekurangarira mukoma Dzamara nevamwe vakashungurudzwa, zvii zvamuchaita pazuva iri tichiona kuti izuva rose ramunenge muinaro?
Vanhu vachati vapedza mutambo paManchester University vachafamba kuenda pacathedral yemuManchester vachiratidzira kushungurudzwa kwevanhu muZimbabwe yatinoti kuti human rights violations.
Vamwe vangada kuziva mukoma Sande kuti zvinobatsirei kuratidzira muri kuUnited Kingdom kusinei nehurumende yeZimbabwe yamuri kupomera mhosva yekutyora kodzero dzevanhu?
Zvinobatsira pakuti pasi rose rinofanira kuti rizive kuti vana veZimbabwe vari kumbunyikidzwa. Tinoona kuti nyango pakarwiwa hondo yechimurenga, hondo yerusununguko, ivo vachava varwi verusununguko vakatobuda vachienda kune dzimwe nyika vachinoratidza dzimwe nyika kuti vana veZimbabwe vari kumbunyikidzwa. Uyezve tinoona kuti nyika idzo dzakaita sekunana UK ndiko kune maorganizations dzakaita sanana United Nations vanana European Union vanova ndo vanobatsira zvirongwa zvakawanda zvemuZimbabwe. Saka vanofanira kuti vanzwisise kuti kana vachinge vari kubatsira hurumende yekuZimbabwe, vari kubatsira hurumende iri kubata vana vayo chibharo. Saka izvi zvakakosha zvikuru kwazvo kuti kushungurudzwa kwevana veZimbabwe kuzivikanwe nepasi rose. Saka tinoona kuti kunze kwenyika kune maZimbabwe vanosvika ku4 million. Ibasa redu isusu maZimbabwe takatendereka pasi rose kuti tiratidze kana kuti titaure nyaya yeZimbabwe semaonero airi kuitwa nevabereki vedu nevanun'una vedu nana baba vedu vari kumbunyikidzwa. Saka hatisi kuzomira kuratidzira ikoko, ticharamba tichitaura, tichiramba tichiratidzira kuti hurumende iyi yashungurudza uyezve yambunyikidza vanhu. Takasazvitaura isu, vana veZimbabwe vanongofutakurwa musaga sekiti.